Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 21 2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende votarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari unokwira zvasiya veruzhinji vachichema-chema. Zvikoro zvinovhurwa kumatunhu akarohwa nedutu mupengo recyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo ina dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa nezuro manheru dzichibva kumusangano wemasangano akazvimirira wakaitirwa kuMaldives dzapomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Vasungwa ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi idzo dzinoti vatatenda mombe yarara vanoshanda nesangano reCitizens Manifesto vaGeorge Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe vanyasha Frank Mpahlo vesangano reTransparency International Zimbabwe pamwe nemutungamiri wesangano reCommunity Tolerance and Development Trust COTRAD vagamuchirai mukura vakasungwa nezuro manheru panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavakamhara vachibva kuPrague guta guru reMaldives kumusangano wemasangano anoshanda akazvimirira. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vasungwa ava vakachengetwa mutirongo pakamba yeHarare Central vakatinzwe zvakawanda kumunyori mubazi rezvokuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 vari pakamba iyi manheru ano kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende yavaMnangagwa pamwe nekukurudzira veruzhinji munyika kuti vaite zvemhirizhonga vachigunun'una nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Vabhamu vati mhosva iri kupomerwa vasungwa ava inonzi yakaparwa vari kuPrague kwakare kwavakanga vachipinda musangano uyu uye vati vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rinotungamira masangano mazhinji anoshanda akazvimirira muZimbabwe vatavani mwoyo vashora kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vana ava.
Tinoda kuti taure zvisina kutsenga mukanwa nekusoropodza kusungwa kwaitwa vanomirira kodzero dzevanhu. Akusungwa kwarume ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzidziswa kubvisa hurumende nechisimba kunze kwenyika. Vakasungwa vachidzika panhandare yendege Robert Mugabe International. Tinosoropodza zvikurusa kusungwa kwavo nekuti kunotaridza kuti hurumende inenge iri kugara yakabatira ana maoko nekuda kwemaomero ezvinhu munyika. Saka yakutaridza usimba hwayo kutonga neusimba pakunge ichibata nekumbunyikidza vanosimudzira kodzero dzevanhu. Izvi tinozviona nekuti kasike kutanga nguva yapfuura vakadaro zvakare vakasunga anovachepesen wedu vaRashid Mahia vachivapomera zvakare mhosva iyoyi.
vana ava vasungwa zvitevera mashoko akaburitswa nebepa naure Herald anoti vemasangano anoshanda akazvimirira ava vari kushanda pamwe chete neMDC yava Nelson Chamisa mukuronga zvekupidigura hurumende asi MDC yakaramba mashoko akaburitswa neHerald aya mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapasina musiyano pakati pehurumende yava Mnangagwa neyavaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakatsiriwa navaMnangagwa muna mbudzi 2017 pakapindira mauto munyadzi zvematongerwe enyika.
Inyaya yakagara ichiitwa even munguva yava Mugabe. Inyaya yekudzvanyirira vanhu vanenge vachipikisana nehurumende. Iyi hurumende iri kutonga zvashaisa mufaro kana nenhunzi chaidzo. Zvashaisa mufaro munhu wese muno muZimbabwe. Vari kutonga nemunondo asi vanononera vamwe vanhu kuti vari kuda kuvapandukira. Vari ivo vari kutadza kugadzirisa nyaya. Isusu veMDC tinoita zvinhu zvedu pajekerere. Hatina kana munhu watati tauraya kubva 20 years dzatakagadzirwa. Ivo kubva mazuva mashomanene avapinda kwatofa vanhu vanodarika kuma 20 uko. Kwatambura vanhu veruzhinji mabasa apera vanhu voshaya zvokuita. Saka uyo vanongonungidza wese wese huroi vachisiya ivo vakamira pachena vachingoita zvavari kuita izvi. Ngazvichimira ngazviregwe. Vanhu vaneta havachada vatadza kutonga.
Zvichakadai vabhamo vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vamiswe pamberi pedare mangwana apo vakatarisirwa kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta edzimotokari vachiti izvi zvichaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinoona nezvemakambani anoita zvemafuta nemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rabudisa mitengo mitsva yemafuta edzimotokari. Peturu yakwira nezvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana ichibva pamadhora matatu nemasendi makumi mana nerimwe parita kusvika pamadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemanomwe iri mari yemaRTGS. Vakafanobata chigaro chemukuru weZera vaEddington Mazambani vati vanotengesa mafuta vanogona kutengesa nemutengo uri pasi pewatarwa nesangano ravo. Kukwira kwemitengo yemafuta kuri kuitika mushure mekunge bhanga guru renyika rabvisa mari yanga ichitsigirwa nehurumende kuitira kuti mafuta aya asakwire zvakanyanya. Izvi zvinoreva kuti vanotenga mafuta vachange votsvaga mari yekunze kumabhanga kwete kumirira kuiwana kubhanga guru renyika. Vachitaura neStudio 7 vaThomas Pashakavambwa vati kukwira kwemafuta kunoita kuti zvinhu zvese zvikwire munyika.
Zvinenge zvava kutoreva izvo kuti maprize ese akukwira because fuel ukando panotangira zvinhu zvese. Kuti tifambe tiende kudzimba dzedu kombi inenge yakwira futi kwira kwaita fuel kwakuita kuti zvinhu zviwedzere kuoma munyika.
Asi mutori wenhau Tawanda Karombo audza Studio 7 kuti vanhu vanga vajairira kutengeserwa zvakachipa nehurumende ichibhadhara. Karombo ati kunyange hazvo zvichirwadza, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mafuta nemutengo wepasi kana mari ikaiswa kumadhora ekuAmerica.
Mafuta dzemotokari akwira mutengo asi ini ndinofunga kuti tiri vanhu vanga vajaira kuti hurumende inopota ichiti sira yavanoti subsidy kureva kuti zvoni pamari yatinotenga mafuta edzimotokari hurumende inenge ichiisa yakati wandei yacho. Isusu yatinenge tichibhadhara inenge iri mari shoma. Tikatarisa mutengo wemafuta kune dzimwe nyika dzakatikomberedza dzinosanganisa vana South Africa, vana Zambia, vana Mozambique, mafuta edzimotokari kana iri petrol inoita iyo around $0.15 in US dollar terms. Yemunomu yacho ya irukunzi ya kwira hii tikada kuiisa kuma US dollar cents tunaona hii chiri pasi pe 1 US dollar tishanisa kunyango msika mutema wachona. Saka zvinhu zvekuti tangata jaira zvekuti hurumende inoti batsira kutenga mafuta siko zvinezvi ndirikuona kuti vamutuli ncube finance minister vaita kuti tichitenga nemari chaiyo chaiyo kana kuti iri padhuze nechaiyo chaiyo.
vayepi momaziba avo vanotengesa mafuta vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemitengo kunoita kuti vakwanise kutenga mafuta vega sezvo vasisapiwi mari nehurumende.
Izvi zvaitwa nehurumende tinotarisira kuti zvichatiyamura pakushanda kwedu nekuti fuel yacho tatisakwanisa kuitenga ende ivo vanga vachisubsidiza but vanga vasingakwanisi kubudisa foreign currency yacho inoenderana nezvavanga nemapractice yavanga vanayo yekusubsidiza iyo. Saa tinongotarisirawo kuti zvavasunungura mashandiro edu zvichatibetserawo kuti fuel inge ichiwanikwa isiwo tinge tichikwanisa kuita bhizimisi racho.
Kukwira kwemitengo yemafuta iyi kwakonzerwawo kukwira kwemari dzekufambisa kuenda kumusha wechitungwiza kuwadzana nemimwe misha inogara vazhinji kwava pamadhora mana kubva pamadhora maviri nemakumi mashanu emasendi iri mari yemaRTGS. Mafuta ari kugara achinetsa kuwana munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mafuta kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vekuchimanimani vanoti vari kufadzwa nekukwanisa kwakaitwa navavo kuvhura zvikoro mushure mekunge zvaparadzwa nemafashamu eduti mpengo recyclone Idai. Mumwe mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 vaGeorge Makwezu vanoti kunyange hazvo midhuri yezvimwe zvikoro isati yavakwa vana vari kudzidzira mumatende avakapiwa nemamasangano ari kubatsira kubudziridza zvikoro zvakaparadzwa nemvura iyi. Izvi asi vanotiwo dambudziko ravachiri kutarisana naro ndere pekugara pevarairidzi sezvo dzimba zhinji dzakaparadzwa nemvura dzisati dzavakwa patsva uye mimwe migwagwa isati yanyatsovhurwa zvakakwana. Zvikoro zvave nemasvondo maviri zvavhurwa uye hurumende yakazvisiya kuti yakazivisa kuti zvikoro zvose zvaizovhurwa uye zvisapindike zvaizoendeswa kune zvimwe uye vana vaizoendeswa kune zvimwe zvikoro kana zvikoro zvavo zvakaparadzwa zvachose. Vadhumakwezu vanotiwo kunyange hazvo rubatsiro ruri kupiwa vanhu rwadzikira vamwe vachiri kubatsirwa nematende ekuti vawane pekugara mwedzi miviri dambudziko iri rawira vagari vemuchimanimani nechipinge. Ngatidzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikoro zvakavhurwa zvakanaka zviri maringe nekuvhurwa kwezvikoro zvakavhurwa semavhurirwo ezvinofanira kuita endi pakuvakwa kwezvikoro zvizhinji zvacho hazvisati zvapera hazvo kuvakwa nekuti marinovation chaiyo chaiyo pamaclassrooms hatina chitakaona. Pamutangwa sekendari ndo pakaiswa matende ekuti vanhu vafundire asi zvanga zvakafa ipapo hapana kana chinhuani chendakaona chakagadzirisika. Maroads adro asi panyabamba kuenda padzingira hapasati paconnectica handizivi kuti mainjiniya ari kupaona sei anhu ari kutendera nekwakurwa isimba kudai kuenda uko kana kuenda nekujopa saka zviri kunetsa vanhu mafambiro.
Ko dzimbawo dzevarairidzi varairidzi vakakwanisa here kudzoka kumabasa?
Varairidzi vakakwanisa kudzoka kumabasa asi dzakapa dzacho vanondoshandisa dzakadaro nekuti handina kumboona pakanyatsogadzirwa kuti apa pari kugadzirwa imba yematicha yakakwanisa kuti vagare zviri sefu vanogara vachitya.
Ndiani ari kugadzirisa zvivakwa izvi? Vanhuwo vari kubatsira here? Masangano ari kubatsira here kana kuti ihurumende?
Hurumende yakangotanga yatora vanhu vakawanda vepublic works ikatora vanhu vaisvika kuma30 pamaschools asi yakazotsima yaakutosara navanhu vasingasviki 10 vamwe vacho vaakutingokonzetetera nemat chete vazhinji vacho vakatogara kudzimba asi havana nechavakaona ipublic works.
Saka vanhu vanga vachibhadharwa here pabasa rikana kuva kuri kubatsira sevagari?
Vakambopinda vachizi vari kubhadharwa asi pavakamiswa hatina kuona kana kuti vakabhadharwa here kana kuti vakaita sei.
Ko muchiri kutambiriswa chikafu here nehurumende kana nemasangano anobatsira?
Chikafu chiri kuuya pano nepapo asi izvezvino haa zvishoma. Red Cross ndio vakatombonyoresa nyoresa vanhu vevakapa makadzi manji manji kuti vazoone kuisa chikafu chacho asi havasati vambopa vachiriudo kutotanga hatisi kuziva kuti vanouya nacho rini.
Zvii zvamungatauravo kuti dai mabatsirwa nazvo pari nhasi?
Zatinga taura kuti vidaita abatsirwa nazvo ngezvekuti vanototi batsira vacho. Ngavauyewo nguva ichiripo. Nekuti kuzouya papaye, vamwe vacho vari kutanga kuuya nhasi. Vachiti vanoda kubatsira vamwe vari kutotsvaka vanhu vasina pekugara. After 2 months, vachiri kutsvaka vanhu vekupe matende. Zvinorwadza ngekuti munonga makuuya kufungisa kuti munhu uyauye wakanga atombokanganwa nezvazvo kuti haana pekugara. Saka vari kuda kutibatsira vacho ngavakasirewo. Nguva yacho iyoyo zvinonga zvichidiwa hotipo. Pasaiya tichiseketa kuti toda vanhu 25. Iwo kumine anhu 100 anoda rubatsiro.
Asi kavadhuma kwezu, vazhinji vari kubatsira vari kutopemhawo, saka kupemha kunovatorerawo nguva. Hamuone here kuti zvinokwanisa kunge zvichinonotsa kuwana rubatsiro kwenyu?
Rubatsiro rinoda nguva iripo, rinonga riri reemergency. Hatingatarisiri kuti paemergency payapera, nguva yeemergency yapera, munhu auya nerubatsiro rweemergency.
Awo vanga vari vaJoe Dhumakwezu mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 wekwamutsvangwa vanga vari parunhare vari kuchimanimani kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Iko tinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeMalawi vaPeter Mutharika vari kupinda musarudzemu yekutonga apo vanhu vemunyika iyi vari kuvhota nhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni 6 nemazana masere ezviuru vari kuvhota musarudzo ichaburitsa pachena kuti vaMutharika avo vave nemakore 90 nemasere vacharamba vari panyanga here kana kuti kwete. Saru mutungi wenyika iyi ichaburitsawo pachena kana mutedzeri wemutungamiri wenyika vaSaulos Chilima pamwe nevaimbova murairidzi muparidzi vaLazarus Chakwera vachidiwa nevanhu kuti vatungamire nyika iyi zvitevera kubuda pachena kwevaviri ava vachishoropodza uori uhwo vanoti huri kuitika munyika iyi. Vaimbova gweta remuzinda weWhite House muAmerica vaDonald McGain varamba chikumbiro cheHouse Judiciary Committee chekuti vape umbowo pamberi pekomiti iyi pamusoro pezvavakataura nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump apo pavaironga kuti gweta rakaferefeta kupinda kweRussia musarudzo dzemuAmerica vaRobert Mueller vabviswe pabasa rekuferefeta apo vainge vari pakati pekuita basa ravainge vapiwa iri. VaMcGain vakarambidzwa nemuzinda weWhite House kupa umbowo kukomiti iyi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kushaikwa kwemagetsi yakakwana munyika kwave kuita kuti veruzhinji mumadhorobha vashandise mhando dzemoto dzisingabvumidzwe dzakaita sehuni sezvo vasingakwanise kushandisa dzimwe mhando dzakaita semagetsi ezuva kana kuti solar power pamwe nemagenerator sezvo petrol nedizeri zviri kushaikwa uye mitengo yazvo yakwira zvakanyanya. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Munguva yapfuura paishaikwa kana kuenda magetsi, vanhu vaishandisa magenerator pamwe nemagetsi ezuva kuonesa, kubikisa kana kuita mamwe mabasa. Asi pari zvino, havachakwanisa kuita izvi nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekushandisa mumagenerator. Mumwe mugari wemuHarare vaOswald Gumbo avo vanoshandira kumba kwavo, vaudza Studio 7 kuti vave kutadza kuita basa ravo nekuti havana dzimwe mhando dzemoto sezvo dzese dzave kudhura.
Zwa ime mkana uripo ndewe solar, but kudura kuwa kuita ma solar panels hiko zvino. Waona wa mkana wana mtengesa ma solar panels kuti. Waona kuti ndio option ya anu mazimbabwensi. Wadurisa. Saka osha kuti option iripo ndewe mgo yango sara ndewe kuti. Wachi ngomirira iwo magetsa achi kutawui.
Amai Elosisi Vanda avauza Studio 7 kuti kunze kwe magetsi avana ime mando ye moto ya wanukwani sakuwa na kunze kwe uni.
Saka magetsi akangoenda sese zato mira. Sese isi tino sona. Mishina edino shandane magetsi. Saka tinoona income yedu kubva mukusona imomo kana zvatomira zvese zvatofarana uye tine mafrizi tatezo mafriji anotodawo magetsi iwayo miriwo yedu iri kuora saka tombozwa kuti toita sei nenyaya yemagetsi aya ari kuti kangasa zvakanyanya stereki
vagumbo vanotiwo huni ndicho chinhu chega chasara chine mutengo vanokwanisa kubhadhara
kozoti zveoda zvekuti uchiti ugadzirire even kudla kwacho kushingosvika kumba unowana kupangwa zvotsvakwa kakauni nokuti kuda kushandireta randinoti tinini ndiro randoshandisa kuwana moto fuel yacho hakuna
kana vana vechikoro vanotiwo vave kuvhiringidzika pazvidzidzo zvavo nekuda kwekuenda kwemagetsi mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti vave kutadza kuita zvidzidzo science pamwe nekushandisa makombiyuta pakubika vanhu vanokwanisa kushandisa gas asi mutengo waro wakakwirawo zvakanyanya zvichitevera kukwira kwepeturu nedizeri kirogramu imwe yegasi yave kutengwa nema RTGS dollars manomwe kana kudarika mutengo weparafini wakakwirawo zvakanyanya sezvo makoronyera aitenga parafini achisanganisa nedizeri kuti awane mari yakawanda asi kunyange hazvo paine dambudziko remagetsi iri kambani yehurumende inoona nezvekuchengetedzwa kwemiti yeForest Commission inoti inotarisira kuti pachave nekutemwa kwemiti nekutengeswa kwehuni zviri kunze kwemutemo nekuda kwekushayikwa kwemagetsi mutauriri weForest Commission Violet Makoto ati vachashanda zvakaomarara kuona kuti izva zviitike
and as the state authority
isu sekambani inoona nezvekuchengetedzwa kwemiti tinoti kutema miti vanhu vachitsvaga huni hazvisi pamutemo tiri kushishikana kuti dambudziko iri richawedzera nekuda kweload shedding uye zvichatiomera nekuti tinofanira kuwedzera basa rekudzidzisa vanhu kuti izva zvina kunaka uye hazvisi pamutemo tichapinda mumigwagwa kuona kuti vanhu havasi kutengesa huni zvisiri pamutemo
ninoka ya magetsi yezesa vafulat kwa sirapti chirongwa chekugova magetsi kana kuti load shedding chiri kuitwa nekuti mvura yave shoma kunyare magetsi rekariba vanoti vaifanira kuwana 1050 megawatts pazuva kubva kugwenya iri asi pari zvino vari kuwana 350 kawatsi vavo iri kutora mamwe matanho kuti vawane magetsi anokwanira nyika uye matanho aya anosanganisira kubhadhara chikwereti chemagetsi aya akashandiswa kubva kunyika dzakatikomberedza pane mari inodarika mamiriyoni makumi masere emadhora ekuamerica asati abhadharwa kukambani yekusouth africa yeescom nehcb yekumozambique asi vagwasira vanoti chakakosha pari zvino kushandisa magetsi zvine mwero
nekuti magetsi sekutaura pandaitapo kuti haagoniwo kuchengetedzeka saka inini kana ndiri kumba kwangu ndikadzimawo zvandisiri kushandisa panguva iyoyo zvinoita kuti magetsi anga achiwanda kuita kuti zese igone kubatidzawo vanga vadzimwa so that kukura kweload kana tati kudzima for instance Mount Pleasant chet kana kuti tachidzima mufocus chet vanhu vari mufocus vakadzima zvavanoshandisa zvavasingari kudi kushandisa panguva izvozvo togona kutobatidzawo Glenora kana Budiriro
panyaya yekuti pane vamwe vari kuchema-chema kuti pane dzimwe nzvimbo dzisiri kudzimwa magetsi vagwasira vabvuma kuti izvi zvinoitika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana vati semuenzaniso zvipata nhandare dzendege nzvimbo dzine zvigayo zvemvura pamwe nemaborder posts haadzimwe magetsi uye vaya vanogara munzvimbo dzine tambo dzemagetsi dzinoenda kunzvimbo idzi inowana magetsa yakapedzerwa kana zira remagetsi hurumende inoti yakapa makambani makumi matatu nemana kuti atange urongwa hwemagetsi anobva kuzuva izvo zvichaita kuti vanoshaya vakwanisewo kuwana magetsi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kugwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai 9 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLive Facebook pedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi china
kubva nguva dza 6pm kusvika na 5pm musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm adzira neshitifari
zvatokurwa namasi mhlana nyahuye
pachirongwa chetalk ngatikurukurei tangatiri kutarisa nyaya yemafuta ekufambisa ayo anonzi mutengo wayo uri kungogara uchichinjwa chinjwa nguva dzose izvozve pakuti vanoshaya vagare vakaomerwa neupenyu. Tiri wadi makadi iko tiri kutaura nani uyezwe muri kupi?
Ndio Josh Madi ndiri ku Joburg.
Ehe mkoma Josh makadi ku Joburg uko tipeo pfungwa dzenyu?
Nyaya mafuta iyi yakaoma. Kuti zvakangoitwa kunge overnight kungotara mafuta akutokwira onza akwira but maonero angu ndekuti varume ava vati pachokwadi
sei muri kudaro
nekuti nezuro ndopatakarodzwa isusu kunzi mukuru mukuru webhanga reserve bank akubvisa nyaya ye-1:1 paus dollar nebhondi then fuel all along yanga iti around $3.22 then choudzwa zvekunzi pa ministry of information yaupdata kuti juto on fuel rakadzikiswa kubva pa 2 cents
kuenda
pa 92 cents. Saka zvinhu zvese izvozvo hazvisi kuedha up zvireva kuti pane kunyepa kuri kuri ipapo kusabuda pachena kuripo because tikazotarisa vakati juto rari riri pa $2.30 iyo fuel yanga ichiita $3.22 zvinoreva kuti fuel yanga ichilenda neabout 92 cents bond which is not true. Saka zvinongodawo kuita transparent nekutaura chokwadi. I think that's how we can move forward.
Muri kutaura na Mr. Banda vari kusouth africa.
Taurai tinzwe Mr. Banda.
Zvokutanga ndinoda kutanga kukwazisa imi munoita basa rakanaka tiri nevanhu vese vakateerera vari muchirongwa ichi.
Aiwa tinokutendai ndi munotoita kuti basa racho rifambe nekuti kana muchititsigira kudai muchiuya pazvirongwa tinobva tanzwa kufara taura henyu.
Aiwa zvinotenda nyaya yekuZimbabwe ikai semaonero angu inini hainyanyo kunetsa zvavo asi kungoti hurumende yedu yakanyanya kuita maoko akarebesesa zvokutoti dai kuri kunzi kungotora zvake munhu wavo zvake kumuendesa pabed bridge apa panopfuura nemacommercial vehicles anova ndo anotakura magoods aya consolidated goods vakamira ipo paipa vachicollecta mari from 1 up to 30 days ka mari iyo inokwanisa kuraramisa nyika.
Ini mafu mfanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Michael Hove, ndino koka kuti mpinde muchirongwa chedu, cheve chidiki che The Connection, nhasi manheru, nhasi muchirongwa, tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, tichitarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munyika. Kana muchidawo kutipawo maonero enyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura, kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp pamunamba dzinoti +1 202 465 0318. Number zvekare +1 202 465 0318. Sanei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa misoro yenhau zvakare varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vomiswa pamberi pedare mangwana mitengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wokwidzwa zvakanyanya tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemifaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakuvi